This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhura wemuvhuro ndira 5 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi, uye tinoshuvira kuti mapinda zvakanaka mugore idzva ra2015. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pari zvino iye zvino vakwanisa kuona dzimba dzinosvika kuvanhu vakakanganisa dzinosvika ku10 dzakaenda vasina kana chavanacho vanhu ivavo iye zvino. Asi minda mizhinji yakaenda, vandiudza kuti minda mizhinji yakaenda.
Vanhu matunhu emashonaland west nemashonaland central voparadzirwa misha nemafashamo emvura anotyisa.
Varayiridzi vanovandovandinotaura ndakamirira vakawanda vapfumira kumabhengi sekuti vazvanga zvaita vasvikako, vakasvika vakaona kwakangooma kuchinzi hakuna mari.
Varayiridzi voramba vachinyunyuta nekusatambiriswa mari dzebhonasi.
Kana iwewo kanzi namufundisi wapora mapirisi aya chimbomira, iwo usati wamira mapirisi imboenda kuchipatara imboongororwa nana chiremba, ongororwa kuti uonekwe kuti zvakambomira sei.
Vanhu vanonzi havasi kunwa mapirisi avo ekurapa HIV AIDS sekurudziro yavana chiremba.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzakawanda mumatunhu emashonaland central nemashonaland west dzasara dzisina misha mushure mekunge yakukurwa nemafashamo emvura anotyisa asati amboonekwa mumatunhu aya kwenguva yakareba. Vanhu gumi vanonzi vakarasikirwa neupenyu kusvika pari zvino. Zvipfuyo, minda, mabhiriji nemigwagwa zviri kuparadzwawo nemafashamo emvura aya. Civil Protection Unit iyo yakazivisa kuti inoda mari inosvika mamiriyoni matatu ekubatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko akadai, iri mubishi kuedza kubatsira vanhu ava ichibatsirana nemamwe mapazi ehurumende akaita semauto emuchadenga nevamwe. Mukuru weCivil Protection Unit vamadzudzo pavadyira vaudza Studio 7 kuti vari kukwanisa kununura vanhu vanenge vachivhiringidzwa nemvura iyi, asi vati titaure negurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo. Vachombo vaudza Studio 7 kuti vari pazororo, vakatiwo titaure nevakafanobata matomu bazi ravo vaJoseph Made, avo vanga vasingadaire nharembozha yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mumiriri wemakonde mudare reparamende vachimirira ZANUPF vaKindness Paradza kuti tinzwewo zviri kuitika munzvimbo yavo.
Mvura yakanaya gore rino hatisati amboiona isu kumakonde, yakanaya ikazadza nzizi ikatora misha yevanhu kunzvimbo yeward 8 kuna naChihwiti. Vanga vakavakira mudhize merwizi runonzi Piriviri, dzimba idzodzo dzakatorwa. Saka makuseni anhasi taendesa ikoko DA wemakonde nachief executive officer wemakonde rural council kuti vanoona kuti zvakamira sei. Saka iye zvino vachangondiudza vabva ikoko ivandiudza kuti zveshuwa dzimba dzakaenda. So pari zvino iye zvino vakwanisa kuona dzimba dzinosvika kuvanhu vakakanganisika dzinosvika ku10 dzakaenda vasina kana chavanacho vanhu ivavo iye zvino. Asi minda mizhinji yakaenda, vandiudza kuti minda mizhinji yakaenda. Zvinotoreva kuti zvuru nezvuru zvevanhu zviri kutoda mbeu yekuti zvitodyara futi, nekuti mbeu iyi yavakanga vadyara ndoiya yavakanga vapiwa papuresident ma10 kg 10 kg, ndo yanga yamera, ndo mbeu yaenda nemvura iyoyo. Saka vari kutoda imwe. Saka makuseni ini ndaita musangano nhasi navamade minista veagriculture kuti vatibatsire kuti vatipe futi imwe mbeu yekutibatsire kuti vanhu ava tiwa yamure kuti vatange kudyara futi pakare. Asi pari zvino ndiri kutsvaga rubatsiro kune vanokwanisa kuti vabatsire, kungave makambani kana Red Cross kana avo vanobva kumakonde, vanobva kumakonde, kuti ngatibatsiranei tipatsire vanhu variko kuti vatsvagire zvekudya.
Mungati pane mhuri ngani dzakanganiswa nemafashamu emvura iyo?
Dzakawanda ndingati shuru 1000 vakarasikirwa neminda yavo nezvirimwa zvavo. Tozoti kune vanhu vakarasikirwa nedzimba, dzimba vanosvika kuma 20. Tozoti kune avo vakarasikirwa nembatya kana kuti nezvipfuwo vanosvika kuma 50 kana 100.
Pane arasikirwa neupenyu here mudunhu renyu remakonde iri?
Pari zvino ripoti yandinayo ndeyekuti munhu 1 akatorwa kuAngwa, asi anga iri paborder seconstituency yangu, ndopakati pamugano seconstituency yangu neconstituency yavamombe shora.
Mumiriri wemakonde mudare reparamende vakaindinesi paradza vanovewo nhengo yezanu pf vachitaura vari parunare muHarare.
Vamwe vashandi vehurumende vasati vavana mari dzebonus vanoti vari kutyira kuti hurumende ichatadza zvakare kuzaisa chivimbiso chayo chekuti ichavabhadhara bonus kubva nhasi sezvo vasati vavana mari idzi mumabhanga mavo. Munyori mukuru wesangano revarayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo ranga risati ranzwa kana pane varayiridzi vavana mari idzi panguva yataenda pamhepo. Svondo rapera vakafanobata chigaro chemunyori mubazi republic service commission vachaos matorera vakavimbisa vashandi vasati vavana mari dzebonasi kuti vaizotanga kuwana mari idzi kubva nhasi kunyange hazvo hurumende iri kunetsekana nekuwana mari. Vimbiso imwe cheteyo yakanga yapiwawo zvakare negurukota rezvevashandi nemabasa amai Priska Mpfumira. Hatina kukwanisa kubata mai Mpfumira kanavo munyori mubazi republic service commission. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Varayiridzi vanovado vandinotaura ndakamirira vakawanda vafumira kumabhengi sekutaura vazvanga zvaita, vasvikako vakasvika vakaona kwakangooma kuchinzi hakuna mari, vakatanga kutiponerawo ini ndikashayawo kuti ndozvidii, nekuti hatakangomirira pamwe hurumende ichatidaidza kuti tigare pasi ione kuti toita sei.
Saka matimanzwa here kubva kuhurumende?
Hapana chatati tanzwa, nekuti hatizivi kuti kutishora here kana kuti tikuda kutitsamusa, hatitozwi chichi. Nepamusoro pekuti nyaya iyi danga iri yedu tese, vangadai vaitidaidza tagara pasi taona kuti toita sei nenyaya yatinayo. But pamwe pane vamwe vanhu vavari kusangana navo, nekuti zvinoita sekuti pane mamwe masangano aakunyora dzimwe tsamba achiendesa kuvarayiridzi nemamemba zavo achiti vakaita musangano nehurumende pakabuda mimwe mitauro nezvimwe zviri kuitika. Zvoti izvozvo hatizivi kuti chii kana kuti zvakamira sei.
Imi matimanzwawo here kubva kune sangano ramuri kutaura iroro sevamwe venyuwo vari kumirira vashandi vehurumende?
Chiripo ndechekuti isu harisi basa redu kutsvaga kuti aita musangano nehurumende ndiani. Asi chiripo ndechekuti kana vachinge vazoita musangano nehurumende vachizoburitsa zvisungo zvinoti afekta, hatisi takabvumirana navo nepamusana pekuti tinenge tiine tarisiro yekuti kana hurumende iri yedu tese, iri hurumende inotungamirira nekuti hazvido zvevanhu, inodzokawoka kwatiri ichitiudza kuti nhasi tiri kuda kubatana nepapa, nekuti taita zvipingaudzo zvakaita sekuti nekuti. Nekuti iye zvino chinotirwadza ndechekuti hatina kana chatiri kuziva. 2015 atanga, hatizivi kuti tiri kunotambira marii, inova ndo chalenji yedu.
Mune matanha amuchatora here kana hurumende ikasazaisa chivimbiso chayo chokuti munge mawana mari iyoyi nhasi kana kuti svondo rino?
Chiripo ndechekuti vavarayiridzi nevashandi vehurumende vakazotora pozisheni, hatidzokere kubasa kana mari isati yabhadharwa.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo mukuru werimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaSifiso Ndlovu, ava vanotiwo sangano ravo richaita musangano wechimbichimbi weNational Executive mangwana kuti vaone zvavangasunga pamusoro penyaya iyi.
Tagara tine zvimbiso zvabva kare kubvira muna January takavimbisa kuti hurumende ichabhadhara mabhonasi, asi kwari zvino hakuna bhonasi yabhadhari. Ende zvinoratidza kuti kunenge kune matambudziko aripo asingatauri amene kuti matambudzo ei akasataudzwa kuti bonus racho richauya rini. Tiri kutarisira kuti hurumende iite musangano ichitaurira vashandi vayo kuti bonus chauya rini, but asataura nguva iyoyo.
Tiri kunzwawo kuti pane gwaro kana kuti sekula riri kunzi riri kutenderera rinonzi rakanyorwa nezimuta richitaura kuti hurumende yakavimbisa kuti mari iri kuuya. Ibepa renyu here iri kana kuti vamwewo vari kuitawo
musangano? Aiwa, izvo ndizvo muchapengo. Those are only made lies created by very fantastic minds who are hallucinating. Zimuta haigoni kunyora pepa risina signature. Zimuta haigoni kunyora pepa risina letterhead. Isu tiri musangano wakatasvanuka. Musangano une gwara. Musangano unotaura zvinhu zvine chokwadi mukati. Hatitauri zveWhatsApp. Kana tichitumidza WhatsApp, inenge iri WhatsApp yabva kuzimuta WhatsApp number inonzi 0782 822 829. Saka ipapo ungazoona imwe nhamba isingazivikani kuti yabva kunani, isiri nhamba yezimuta WhatsApp. Hatitambi nayo iyoyo. Saka kune munhu aita mischief ndofunga anenge ane zvimanga zvake zvaanoda kuachivha. Hatizivi kuti ndiani. Zvindaitawo zvakadaro.
Mune matanho amunorongawo here kutora kana mari ikanga isina kuuya svondo rino? Tichionawo zvikoro zvinovhurwa svondo rinouya.
Hongu, matanho aripo. Pakwari zvinhu handigoni kuzovataura kuti matanho acho achava matanho amira sei. Chasara ndechekuti tiudze vanhu asati moro tasangana netiri National Executive Zimbabwe Association totaurirana kuti sezvataona zvisingabudiriri izvi toita sei. Izvo zvichapuda musangano weNational Executive.
Vanga vari mukuru wesangano reZimuta Vasifiso Ndlovu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mapato MDC Renewal Team neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube nhasi yaramba mashoko aburitswa nebepanhau reHerald ekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo pamatanho ekuedza kubatanidza mapato maviri aya. Vebepanhau reHerald vanoti kwaita makakatanwa panyaya yekuti ndiani achatungamira bato rimwe chete richaombwa kana mapato aya abatana zvitevera chibvumirano chavakanyorerana gore rapera. Asi vatauriri vemapato aya vanoti aya manyepo uye vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC inotungamirwa navaNcube vaHlahla Dube.
Hapana sakadaro chikuitika vaNkomo. Tikatoti manyepo tenge tisina kunyatsotsanangura kuti zvinorevei. Chokwadi chiripo vaNkomo ndezvokuti zvanyogwa manyepo anyogwa nemunhu wamuda pasi akafungidzira kuti zvaanganyora zvingaita kuti basa ratikuita seMDC neMDC Renewal ringashoropodzwa nemutovo upi. Chokwadi ndechokuti pakasainwa chibvumirano ichi gore rakapera muna November, chibvumirano chacho ichocho chinotaura kuti pakusainwa panobva patanga basa rekuti maimplementing committees anotarisa nezveinformation, anotarisa nezvekutsvagwa kwemari, anotarisa nezvekudyidzana nekuzivisa vamwe vane kune dzimwe nyika kuti tiri kuita basa ripi, takaribata sei seMDC neRenewal. Votanga kushanda. Vachizviita izvozvo vanenge vachiita mareports avo, vachiita inonzi desktop research, desktop mareports, vachigadzirira basa rekusanganisa mastructures. Basa rekusanganisa mastructures vaNkomo rinotanga iro pakutanga paFebruary richipera pakutanga paApril. Saka February March panenge pachiitwa kusanganiswa kwemastructures. Tichibva ipapo muna April asati apera, pakupera paApril panirwa kuti taita policy conference. Policy conference ndiko kutaenda wose mastructures asanganiswa kuti anochitarisa kuti mapolicies atinofanirwa kuti tibate kupolitics yedu kana kuti matongerwo enyika edu ndeapi. Tichibva ipapo ndungamini totanga isa kugadzira Congress. Congress ichaitwa iyo muna August.
VaHlahla Dube ndiwo mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube. Ntungamiri abatawo vanotaurira vakamirira MDC Renewal Team vaJacob Mafume.
Agreement yedu ine magwaro atinofanirwa kufamba nawo kuti tisvike pakuti mapati abatana. Saka takagadzira inonzi roadmap ichagumisira nemakongress eparty dziri mbiri ne one joint congress ichagadzirisa leadership yeparty. Saka iko zvino makwikwi eleadership asati atanga. Iko zvino hutungamiri hweparty ndimai Sekai Holland navawashman nuwe vari macopresident. Zvichinda zvakadaro tine macopresident, macochairperson nemacospokesperson, ini ndinova mumwe wacho. Nyaya yatiri kuita iko zvino ndeyekutarisa mastructures edu tichigadzira malist. Tagadzira mastructures edu tichamabatanidza pamwepo, tozosvika kucongress inaiyo ichabvumirwa ani nani zvake anenge achida kucontesta kupost ipi zvake kuti aconteste kana ari nhengo yeparty.
Asi mapapi chaizvo panyaya yekubatanidza mabato aya?
Iko zvino tiripa kuti tichigamuchira malist ari kubva kuma organizing kwedu. Zvino zviri kufamba mugwara rakanaka, takatekeshera nyika yese. Awo manyepo eHerald vari kutsva kubatana kwevanhu vanenge vatyisa hurumende yava mugabe.
VaJacob Mafume ndiwo mutauri weMTC Renewal Team vanga vari parunhare muHarare vachitaura nantungamiri Ngomo weStudio 7.
Kuratidza kuti zvino hazvina kumira zvakanaka mubato rezano PF, dunhu reManicaland rinonzi ranyora tsamba kuPolitbureau kuti chigaro chasenata weManicaland province chakasiyiwa naMushakabvu Kumbirai Kangai chitorwe navaShadrack Chipanga. Dzimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kusiyiwa pamhene kwakaitwa vaGideon Gono vaiona nezvemabasa muzano PF vaDidmas Mutasa vaitsigira kuti vaGono vatore chigaro ichi ndiko kwapa kuti zvinhu zviipe. VaGono vakambotadza kutora chigaro sezvo vainge vasina kunyoresa mugwaro rekuvhota mudunhu reManicaland.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinoda kuzivisai vatereri kuti chirongwa chenyu chava neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/viewway.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/viewway.shona.
Yashika nguwe kutiti mbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vashanu vafa muMali mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vanodyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda varwisa muzinda weMauto muguta reNampala pedyo neguta guru renyika iyi reBamako. Mauto eMali matatu uye varwisi veAl-Qaeda ava vafa mukurwisana.
Indonesia inoti yambo misa basa kambani ye Air Asia kushanda mushure mekunge pabuda mashoko ekuti ndege yayo ye Air Asia flight 8501 yainge ichibhururuka isina mvumo apo yakazodonha munyanza ye Java musi wa 28 zvita gore rapera. Pavanhu zana nemakumi matanhatu nemasere vainge vari mundege iyi, mitumbi yevanhu makumi matatu nemasere chete ndiyo yawanikwa. Kutsvagwa kwemumwe mutumbi kuri kuenderera mberi.
Vakuru vakuru vehurumende muScotland vanoti vari kufungidzira kuti vanhu vasere vaishanda mungarava yakanyura nemugovera pedyo nenyika iyi vakashaya. Vakuru vehurumende ava vanoti vanhu ava ndeve kuPoland, mumwe chete ari wekuPhilippines. Hapana ari kuziva kuti chii chakapa kuti ngarava iyi inyure, asi pari kufungidzirwa kuti inyaya yemamiriro ekunze sezvo kwainge kuine dutu mupengo.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Sangano reNational AIDS Council rinoterera kukurudzira veruzhinji kuti vasaregedza kutora mishonga yekurwisa utachiwana weHIV AIDS kunyange vave kunzwa zvakanaka sezvo izvi zvichizokwanisa kuzokanganisa utano hwavo. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano iri muzvare Madeleine Duwe vanoti chikonzero chikuru pari zvino ndechekuti vamwe vanhu vari kuwanikwa vachimira kutora mishonga mushure mokunge vaudzwa kuti vapona nevatungamiri vedzimwe kereke izvo zviri kushorwa nesangano iri. Ngatinzwe hurukuru yaiitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Duwe kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndinodaira pane zvikonzero zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakanganisike pakutora mishonga yavo. Mumwe wokutanga ungangodaro kuti munhu anogona kunzwa nezvenhamo obva kumusha mukungomhanya achisiya mishonga yake iye achifamba kwemazuva akati kuti. Vamwe ndovanofambawo nzendo mishonga yopera vari kure, zvinovakanganisawo zvakare izvozvo. Kwozoitawo vamwe vachiti mazuva ano ndaakunzwa zviri nani, ndambodii kumbomira mishonga iyoyi, ndozoti ndotora kana ndisingachanzwi zvakanaka. Kwoitawo zvakarewo vamwe vanoti ivo aiwa regai ndimboenda kuchechi, ndanzwa kunzi kune vamwe vanhu vakati kuti vari kunamatirwa zvichitovaitira. Munhu oenda kuchechi wosvikonzi namufundisi aiwa ndatokunamatirai mapiritsi rasai, munhu otokanda mapiritsi mubhini asina kumbogara adzokera kukliniki kana kuchipatara kana kuna chiremba kuti anoti imbondiongororai ndiri kunzi ndapora ndezvechokwadi here.
Imi sesangano reNational AIDS Council, zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji makatarisa panyaya iyo yekutora mishonga yekurwisa utachiwana weHIV AIDS?
Isu tukuti kana munhu achinwa mapiritsi ake sokuzwa kwatinoita, hatisati tave nemushonga unopedza utachiwana weHIV. Mapiritsi atinawo pari zvino anongobatsiridza kurwisana neukasha hweutachiwana kuti usarambe uchienderera mberi, usawanda mumuviri uye usaita ukasha hwekuita kuti munhu arware asvike pachinhano chatinoti munhu ane AIDS munhu achizofa. Toti isusu wanwa mapiritsi ako wasvika pachinhano chokuti vhairasi mumiri haisisina simba, iwo wavakuti regai ndimbomira zuva nezuva vhairasi inotanga kuwana simba. Kana yawana simba rakanyanya wepatinozonzwa kunzi akangotemwa nemusoro, akabva adonha, akabva azodai, nokuti masoja aya anenge akukurirwa neutachiwana. Kana ukaenda kukereke, takazviona panguva yatakanga tiri kuWorld AIDS Day tichikurukura nevagari vekunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vanhu vakabvumirana kuti vanhu vakawanda vari kusvika pachinhano chokuti munhu anozorwara ofa kana kuti orwara akuda mishonga iyoyi inodhura nenyaya yekuti amboregedza mapiritsi. Kana iwo ukanzina mufundisi wapora mapiritsi aya chimbomira, iwo usati wamira mapiritsi imboenda kuchipatara imboongororwa nana chiremba, ongororwa kuti uonekwe kuti zvakambomira sei. Ramba uchinwa mapiritsi ako uchiongororwa newo unenge uchinzwawo miri yako kuti iri kuita sei.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council muzvare Madeleine Duwe vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Mhuri yeZimbabwe iri kubatana mukuchema muzvinafundo Terence Ranger avo vakashaya nezuro kuBritain vachinzi nevakawanda ainge ari munhu akabatsira zvikuru mukunyora nhoroondo yenyika asina divi raakarerekera. Muzvinafundo Ranger avo vakambodzidzisawo paYunivhesiti yeZimbabwe kwemakore akawanda vaizikanwa nekushora zvakanyanyisa hurumende yeudzvanyiriri yeRhodesia. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza vanotungamirawo sangano reSouthern African Political and Economic Series kana kuti SAPES Trust.
Tine urombo saizvo noku kuenda kwa Professor Terence Ranger. Aiwe mukuru mukuru wezvikoro zveuniversity muZimbabwe. Nanzikanwa nebhuku rake rinonzi Revolt in Southern Rhodesia. Ndizvozvo. I think nyaya iripo ndeyekuti zvanga zvakuitwa munyika munomu nevatongi venyika zvikurukuru zvekuMatabeleland zvekukura hundi semunhu Ranger angari shamwari ya Joshua Nkombo zvikurukuru mana Morris Nyagumbo. Maonero angu ndekuti ushamwari waona na Mugabe wangu wapera especially muma90s paanga ari munomuHarare muZimbabwe muHarare paUniversity.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza, vanotungamira sangano reSouthern African Political and Economic Series Trust kana kuti SAPES Trust vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa matambudziko okonzerwa nemafashamo emvura.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, zita musataure asi ndinoti makorokoto egoredzva vashandi veStudio 7 rambai makadaro gore rapera ratiratidza kuti tine nhamo muZimbabwe. Christmas takatamba tichisakura muminda.
Mumwe munyori anoti, ndinokutendai vashamarari veStudio 7, ndinokwazisawo mudzimai wangu Mai Tashinga naTashinga nehama dzangu dziri kuSouth Africa nevatsigiri vose veMDCT, ndichiti ngatibatanei naPresident wedu vamogen tsvangirai, Mwari vachatisunungura. Ndatenda, ndini Nicodemus Nyakarare kuDomboshava.
Mumwe anoti, munofara here Blessing naJonga nevamwe vose veVOA? Kuno tinoti mbiri hombe kune musiki tapinda mugoredzva. Ndikwazisireiwo madzimai angu Mai Charity, Mai Clara, Mai Tazviona, Mai Keti na Mai Simon vekukapfunde. Ndinoda mhuri yekwaGaradi nemadzitezvara angu ari kuNorton nevose vakateerera Studio 7. Ndatenda zvikuru, ndini Zviito Wireless kumagunje.
Munyori anogara achinyora iye achitumira matsamba.
Ichokwadi.
Tinotenda mukoma Zviito. Mumwe munyori anoti, makadii kandemiri naZulu? Ndinoti makorokoto kuva nemugoredzva. Ndinoti rambai makadaro varume muchitudza chokwadi. Ndimhoreserevo vagari vemuchakari vese nakule vagalubhu kuti shavane nasisi vangu amai madhora kugokwe nevana vavo vose. Ndini Harrison kuchakari.
Mumwe anoti, ko makadii Jonga, Blessing nevamwe vose vashamarari veStudio 7? Ndinoimba muchaverenga tsamba yangu. Tibvunzireiwo kumaresponsible authorities kuti havachadi nemabonus edu here? Tamirira taneta, please ngavationewo sevanhu. Ndini TM kumberengwa.
Mumwe anoti, hi guys, pamberi nenhau dzechokwadi, ndikwazisireiwo mhuri yangu chibayamoyo changu DP nevana Gamu, God knows, ndini Aski Musoja kunyamakate Kilo Village.
Mumwe anotiwo, ko makadii Jonga naBlessing nevamwe vose vashamarari veStudio 7? Ari kuti pamberi nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Achitiwo tanzwa nenhamo kunonga svosve nemuromo, hapana kana mabasa kungotarisana nevabereki pamba. Totenda nenhau dzamunotipa dzechokwadi chaidzo. Anonziwo Happiness, ndini Mpinga Blessed kumagunje kukapfunde.
Aiva vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanja, asi tinoti rambai muchikwazisana hamani shamwari pano paStudio 7. Blessing topeta chirongwa tichitarisa misoro yenhau zvakare.
Hongu, vanhu kumashonaland west nemashonaland central voparadzirwa misha nemafashamo emvura anotyisa.
Varayiridzi vonyunyuta nekusatambiriswa mari dzebonus sezvanga zvakavimbiswa nehurumende.
Vamwe vanhu vanonzi havasi kunwa mapiritsi avo ekurapa HIV AIDS sekurudziro yavana chiremba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, talks here mina Chris Kande na Standikile Mhlanga.